Musangano weMandela Washington Fellowship Summit uyu wavhurwa zviri pamutemo nhasi navaMark Taplin, avo vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori wedzidzo mubazi rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, State Department. VaTaplin vakorokotedza vechidiki ava nekupedza zvidzidzo zvavo mumasvondo matanhatu vari muAmerica, vachiti vane chivimbo chekuti vachashandisa ruzivo rwavawana kusimudzira nyika dzavo. VaTaplin avo vakambogara munyika dzemuAfrica dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Zimbabwe vakurudzirawo vechidiki ava kuti vatevere gwara revaimbova mutungamiri weSouth Africa vaNelson Mandela reutungamiri hwejekerere uye hune udzamu. Vachitaurawo pamusangano uyu vaWade Warren, avo vakafanobata chigaro chemukuru-mukuru weUS Agency for International Development, vatsinirawo mashoko avaTaplin.
When you get home, you're going to have a chance to take what you've learned and pair it with what you already know to build something new.
Kana madzokera kunyika dzenyu, musanganise zvamadzidza pasi pechirongwa ichi neruzivo rwamagara muinarwo kubatsira veruzhinji. Izvi zvakakosha zvikuru nekuti Africa iri kuchinja zvikuru.
Vakambova gurukota rezvekutyidzana kweAmerica nezimwe nyika muzvare Condoleezza Rice vatumirawo mashoko averengwa pamusangano uyu vachidada nevechidiki ava uye vachivakurudzira kuti vashande nesimba mukusimudzira nyika dzavo.
Greetings and congratulations to all the winners of the Mandela Washington Fellowship.
Makurukoto kwamuri mese nekupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship. Pamuchadzokera kunyika dzenyu, ndinovimba muchashandisa zvamadzidza muchitevera gwara ravaNelson Mandela, avo vanova gamba rangu.
Murwiri wekodzero dzevanhu vadzikamai bere vanoti vechidiki vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana pakutsvaga mazano ekuburitsa nyika mumadhaka airi.
Hakuna munhu anonzi iye anyanya kuita mudiki. Munhu wese zvakakosha kuti pfungwa dzake dziiswe mupoto yekubika runyararo kana kubika upfumi hwenyika.
Vabere vanoti vadzidza zvakawanda pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship ichi. Izvo zvichavabatsira pakuita basa ravo nemazvo kana vadzokera kuZimbabwe nemusi wechina. Musangano uyu uri kuenderera mberi mangwana uye uchapera nemusi wechitatu, apo vanyarikani vanosanganisira Senator Chris Coons vekuDelaware vachavhara musangano uyu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tungamili Nkomo.